mukuru wemahofisi eBoso vaSaka Dube vanoti Islanders yatove nevatambi vayo vakakwana vemwaka uno avo vavari kutarisira kuti vachavabatsira kutora mukombe weleague kwapfuura makore gumi nemaviri vachikundikana. Kunyange hazvo Boso yakarasikirwa nevatambi vaviri vane mukurumbira vanoti captain wavo Honest Moyo nemutevedzeri wake Gabriel Nyoni. Chikwata ichi changa chiri pamusika apo chakatenga vatambi vane mukurumbira kusanganisira Prince Dube naBuko Sibanda avo vakadzoka kubva South Africa. Mobidzita Masuku uyo anga ari kuBuildcon yekuZambia, Divine Mhiripiri uyo akabva Blue City na Clippers kapupurika uyo vakatora kuDynamos. Kunze kwamoyo naNyoni, Highlanders haina kurasikirwa nevamwe vatambi pane avo vavaive navo mwaka wapera kusanganisira Peter Mudua naAriel Sibanda avo vaizi nerunyere kupe vari kuregedza basa kuchikwata ichi. Mongoriro wemutambo wenhabvu Vafara Ikambamura vanoyemura vatambi vari kuBoso.
Vatambi vanavo and haiwa gore rino iri ndo timu yekutarisa.
Pamusoro pevatambi ava, Highlanders yakasimbisa bhenji rayo revarayiridzi nekutora murayiridzi weZimbabwe Under 20 Vetemba Ndlovu kuti abatsirane naMadhinda Ndlovu naMandla Mpofu muchinangwa chavo. Muteveri weBoso Vasuwa Chigudu vanoti vari kutarisira kuti mubatanidzwa waMadhinda naBetemba uchasiya Highlanders itamba nhabvu inonakidza iyo vaizivikanwa nayo kare. VaChigudu vanoti Betemba uyo anga ari kuBlue City mwaka wapera mwana weBoso adzoka kumusha.
Mwana weHighlanders saka tinokurudzira kuti auya bring back Highlander vichatoda Highlander chinonzi Highlander vichatongola kwete kuti tinetsika kuti tisupporte timu yedu nhasi tiri kuchema mangwana tiri kuchema Highlander seingozai chinonzi Boso iBoso nyika tingofarawo neBoso yedu.
Mumwe muteveri wemutambo wenhabvu vaMaka B Makamure vanoti vari kutarisira kuti Betemba achabatsira Madhinda kubika Highlanders patsva yotamba sezvavaiita ivo mazuva avo.
Ini ndiri kufara nazvo ngaapinde because ndo wakatangira iye bike patsva Highlanders tozovaziva kuti vamwe.
Mwaka wapera Boso yakapedza iri pachinhanho chechishanu pasi peFC Platinum, Ngezi Platinum Stars, Chicken Inn neTriangle. Asi Boso inofanira kugadzirisa matambiro ayo kunze kweBarberfield Stadium kana ichida kuzadzikisa maroto ayo ekutora mukombe wakakosha weleague uyu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariatsi.